Mukuru anoona nezveutano mudunhu reHarare vaInnocent Hove vanoti nekuda kwekuwedzera kwedambudziko rechirwere chepfungwa zvakakosha kuti vanhu vapiwe dzidziso.
MuHarare tine dambudziko hombe revanhu vari kushandisa madrugs. Kazhinji kazhinji zvirwere zvepfungwa izvi vanhu vanowanzofunga kuti pamwe kuroiwa pamwe mudzimu. Saka vanhu vanofanira kudzidziswa zvakanyanyisa chose kuti vazive kuti dambudziko iri harisi rekunzi inenge iri nyaya yemidzimu.
VaHove vakataura mashoko aya paiitwa mhemberero dzekucherechedza dambudziko rechirwere chepfungwa nemusi wechitatu. Pasi rose United Nations inoti zuva iri rinocherechedzwa musi wa10 Gumiguru, asi zvakanonoka kuitwa nedunhu reHarare. Amai Betty Zefania vanova mumwe vakaronga mhemberero idzi vachishanda kubazi rinoona nezveutano vatsigira vachiti dambudziko reutano hwepfungwa idambudziko riri kukura.
Muno Harare Metropolitan Province ndataura tikati kune zvirwere zvakawanda wanda zveurwere hwepfungwa, but takatarisisa the top 5 conditions or zviri kunyanya zviri kusvika pa top 5 yedu. Tine schizophrenia, tine bipolar, tine substance and drug abuse, toita depression ne epilepsy, and oma conditions ari kunyanyira kuno kwa Harare Metropolitan Province tichitarisa kunyanyanya kuma psychiatric institutions edu.
Mumwe vechidiki vafarai kutu vati vechidiki vanoda kudzidziswa kuti zvinodhaka zvine njodzi.
Chibe changu chekutanga chekuda kutoroa vakwanise kunzwisisa kuti zvinhu zvinodhaka zvinovakanganisa sei, uyezve kuti vakuruwo yedu isusu vakwanise kugadzirawo zvirongwa zvinokwanisa kutibatsira isusu sevanhu vechidiki kuti tinzwisise kuti zvinodhaka hazvinaza zvinotibatsira asi zvinotikwaza upenyu hwedu.
Mumwe aishandisa zvinodhaka akakwanisa kuzobuda mazviri aona kuti zvinokuvadza ndiva Jacob Shamuyarira, avo vakazotanga sangano rakazvimirira rinonzi Pamvuri rinobatsira vanoda kusiya zvinodhaka. Vati kushandisa zvinodhaka kunokanganisa upenyu hwevanhu, vachiti zvakakoshawo kuti vanhu vazive kwekuwana rubatsiro kana vawirwa nedambudziko iri.
Saka takaseta api yatinoti National Addiction Helpline, inowanikwa iyo pa WhatsApp +26 3 0771 611 311.
Tanga kwegore rino mutungamiriri wenyika vaEmerson Munangagwa wakazivisa kuti gore rino igore rekurwisa dambudziko rekushandiswa kwezvinodhaka. Vechidiki ndivo vanonzi vari kunyanyoshandisa zvinodhaka izvi, kusanganisira zvakaita semutoriro, krango, mbanje, mishonga yechikosoro yakaita seistalix kana brongo nezvimwewo. Mhemberero dzegore rino dzakaitwa paine kurudziro yokuti pasi rose rikoshese utano hwepfungwa. World Health Organization inoti muAfrica vanhu vanodarika mamiriyoni mazana manomwe nemakumi mapfumbamwe nemaviri kana kuti 792 million vane chirwere chepfungwa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.